Nyanzvi dzinoti nemamiriro akaita zviri munyaya dzeupfumi kukunda kwebato reZANU-PF kunoreva nhamo nekutambura kwakanyanya kweveruzhinji uye upfumi hwenyika hunobva hwaparara zvachose. Dzinotiwo kana mapato anopikisa akakunda zvinogona kuunza tariro yebudiriro, asi dzinoti izvi zvinoenderana nekuti anenge achifambisa sei nyaya dzeupfumi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti kunyange ZANU-PF ichiti mutungamiriri webato iri waRobert Mugabe ndiwo vachamirira bato iri musarudzo, musangano uchaitwa nebato iri muna zvita ndiwo uchaburitsa pachena kuti ndiani achamirira bato iri. Vanoti kukunda kwavamugabe avo vanenge vave nemakore makumi mana nemapfumbamwe nemana hakuna kiri nyika zvachose.
Icharamba yakaomerwa nekuti dambudziko rine bato riri kutonga pari zvino inyaya yekuti vimbo yese yaiva nevana vezimbabwe mune bato iri reZANU-PF vakatora vakatsinga-tsinga vakarasha. Pari zvino chero zvakanaka zvavanenge vachifungidzira kuti vangada kuita zvinomedzwa nezvakashata zvizhinji zvavari kuita.
Asi vanoti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana ZANU-PF ikakunda iine mutungamiriri asiri vamugabe. Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti nekutambura kuri kuita vanhu nekushaya mari, mabasa nezvimwe zvinonetsa kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira bato iri. Vanoti kunyange zvo bato iri rakakunda muna 2013 hapana kana chimwe charakaita pane zvarakavambisa vanhu, nekudaro hapana chikonzero chekuti vanhu vavhotere bato iri. Asi varohanya vanobvuma kuti ZANU-PF ine mukana wekukunda uye kana izvi zvikaitika zvinhu zvichaomera vakawanda.
So kuwina kwezanu ndekwavo kwavanenge vachibika zvinhu zvavo, hakuna kwetinenge tichiita nyika ine inoenda kumandondoreke zvezanu ikaona muna 2018 muno mugaba achasara ivo nevazukuru vavo nevanhu vave zanu. Vanhu vanotobuda muno munyika kubuda muno munyika vachienda kuna South Africa nekwakasiyana siyana kundotsvaka upenyu, kekuti muna hamuna mabasa. Vanhu vanobva kuzvikoro havana anoambulira, saka vabva kuzvikoro vanoenda kupi? Hakuna vanhu vari kuuya kuzozoita mabhizinesi, saka vanhu vanowana mabasa kupi?
Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vanoti semaonero avo bato reZANU-PF riri kukunda musarudzo wa2018 nekuti bato iri ndiro rakabata matomu uye havaoni pachiuya shanduko gore rinouya. Vanobvuma kuti kukunda kweZANU-PF kuchaita kuti nyika irambe iri mumatope. Vanotiwo kunyange zvikaoma sesarudzo dzapfuura, havaoni ZANU-PF ichibvuma kushanda nemamwe mapato sezvakaitika mushure mesarudzo dza2008.
Kuti vave nelegitimesi vakatoi vakamanikidzwa kuti vave neMDC muhurumende. Asi kana kuri kuti ZANU-PF yakunda makundiro ayakaita 2018, kana kuri kuti zvayo ingadawo kuti ipinde nevamwe muhurumende, kunenge kuri kupinda nevamwe kuya kwokuti vamwewo vangorimo muhurumende vacho nezi.
Vamuzengi vanotiwo kana vamapato vanopisa vakakunda vanotarisirwa kuunza utongi hwejekerere pamwe nekurwisa uori uhwo hwakanganisa upfumi pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mapazi ese ehurumende.
Kana vakakunda hatizivi zvavanganyanya kuita, asi vanenge votarisirwa kana kuti tarisiro iripo ndeyekuti vachavandudza zvematongerwo enyika. Vachaita kuti bumbiro romutemo riripo izvozvi rinatsotevedzerwa. Voita zvekuti munyika muve nevandudzo maringe nezvekufambiswa kweupfumi hwaro, hwokufambiswa kweupfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Varohanya vanoti kuti mapato anopikisa akunde anofanira kubatana oshanda pamwe mumatunhu ese munyika, vachiti bato reZANU-PF rinotsigirwa nevasori, mapurisa nevashandi vehurumende musarudzo.
Saka koalition inodiwa, asi haifani kuva koalition yemuhara nomubhuruwai nomumazvingo nemamutare. Inofanira kuva koalition yekupena longa, penalition yekucholocho, koalition yekumuzarabani, koalition yekuzumbabara papfungwe nekoalition yekumwenezi. Kuti vanhu vokunana mwenezi, vokunana zumbamara papfungwe, vokunana gwanda vavone koalition iripo ichivaprotekta, vasatisidzirwa, vasafambwa nawo nemachifa ichita zvavasingati. Izvozvo zvikasaitwa vanorohwa nezano.
VaDenis Mukushwa vari musangano reNational Electoral Reform Agenda vanoti sarudzo dza2018 dzasiyana nedzimwe dzese nekuti dzikasaitwa zvinogutsa munhu wese zvinhu zvinogona kunetsa munyika.
Kuri kuti ZANU-PF yadzokera pakutonga, upfumi hwenyika hunofa. uyezve zvematongerwo enyika zvacho zvichanetsa zvikuru nokuti veopposition havazomira kana sarudzo idzodzo dzabirirwa. Tichatora matanho akasimba zvikuru kupinda mumatare ose atinogona kuti tipinde kuti tiedze kucondesta such an election outcome.
Pari zvino Commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kushanda nemapato ese munyika kugadzira waro wekuti sarudzo dzichafambiswa sei. Vanongurura zvematongerwo enyika vanoti dzikaitwa zvakajeka nyika inogona kufambira mberi, asi vanoti dambudziko rekusagutsikana nemafambisirwo anoitwa sarudzo rikaramba riripo zvichakanganisa zvinenge zvabuda musarudzo, uye zvinoita kuti upfumi hwenyika nemagaro yevanhu arambe achidzikira. Zvinhu hazvina kuzombofamba zvakanaka kubvira pakatanga kuitwa sarudzo dzainzi nemapato anopikisa dzaibirwa nezanup f muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.